This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kuvateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 24 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinadza kurora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kambani ye National Social Security Authority kana kuti NASA inoudza paramende kuti iri kushushikana zvikuru nekusavhurwa kwechipatara chepamusoro soro cheEkhuleni Medical Center chakavakwa nekambani kuBulawayo.
VaJohn Mangudya vanodomwa sagavhuna mutsva webhanga guru renyika.
Makakatanwa oenderera mberi muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Nyanzvi mune zveupfumi dzakawanda dzinoti dziri kutambira nemufaro kudomwa kweimwe nyanzvi uye vakambotungamira bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ vaJohn Mangudya nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuva gavhuna mutsva webhanga guru renyika. VaMangudya vari kutora basa ranga richiitwa navaGideon Gono. VaMangudya avo vanotarisirwa kutanga basa musi wa1 Chivabvu gore rino vachashanda kwemakore mashanu. Vanoziva zviri kuitika munyaya dzemitemo yemari vanoti VaMangudya vakatarisana nemutoro mukuru kwazvo mukuvandudza nyaya dzeupfumi munyika uye kudzora chivimbo chaive nevekunze munyaya dzezveupfumi.
Asi vamwe vanoti vanotyira kuti kudyidzana kwavaMangudya nevamwe vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika kunogona kuzevewo chipingidzo mukushanda kwavo vakasununguka. Imwe kambani inoongorora nyaya dzeupfumi yeEconomita Global Capital yaburitsawo gwaro nhasi ichiti inotambira kudomwa kwavaMangudya pachigaro ichi sezvo vaine unyanzvi hwakadzama munyaya dzeupfumi. Kambani iyi inotiwo inotyirawo kuti kunyorowa kwavaMangudya kunogonawo zvakare kuvatadzisa kutora matanho akasimba anenge achitarisirwa kubva kwavari. VaMangudya vanonzi vane unyanzvi mubasa ravo iri unodarika makore makumi maviri uye vakamboshandira bhanga guru renyika kare vasati vaenda kubhanga reAfrican Export Import Bank. Vakazoendawo kuCBZ uko vakashanda vakakwira kusvika pachigaro chaGroup Chief Executive Officer. Vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe pamwe neWashington International University uko vakaita zvidzidzo zvepamusoro-soro zveDoctorate in Business Administration. Tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vachiongorora nyaya dzeupfumi vaLaxon Zembe avanoti kana vaMangudya vakashanda pasina kupindira kwayo zvematongerwo enyika vanogona kushandura zvinhu mubhanga guru iri.
VaMangudya munhu ane unyanzvi zvikurusa kunyaya dzezvemabhangi. Mafungiro angu nemaonero angu ndeyekuti munhu anokodzera ane dzidzo yakakwana panyaya yezvemari zvemunhu andakashandawo naye kwemakore akati kutiwo akaramba akamira pachokwadi nezvaanga achiita nekushanda kwataa achiita naye zvakare nekutungamirira kwaanga ari kuitawo mune nyaya dzeunyanzvi zvemari imomo muZimbabwe zvinopa tariro yekuti zviro zvedu kubhengi guru reZimbabwe zvichange zvichichinjawo tichitarisira kuti zvichachinja mune zvakanaka nekuchinja kuti nyaya dzezvemari neupfumi hwenyika zvifambiswe nenzira yakanaka.
Vazhinji vanotarisira kuti sagavana webhanga guru renyika zvingangoita kuti vashandure mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichiona kuti upfumi hunenge huri kuramba huchiwondomoka. Tarisiro iyi ingazaziswa here?
Vakaramba vakamira pachokwadi nemafambisiro avanga vari kuita zviro, itarisiro endinayiwo zvakare neniwo pakati peruzhinji rwaZimbabwe kuti zviro zvedu, mafambiro edu enyika anogona kuchinja.
Kudomwa kwavamangunjika kungaita here kuti vekunze vave nechivimbo chavanga vasina panguva yose?
Munhu wanga wari kushanda naye vanozikanwa zvikurusa mupasi rose munyaya dzezvemari imomo. Saka tinotarisira kuti nekudumwa kwavo kwavaitwa kuti vatungamirire Reserve Bank yeZimbabwe zvichaita kuti avo vose vanga vachida kudyidzana neZimbabwe vanga vari kumbotsutsumwa vakambomirira nechekure vachatanga kuchiuya nekudyidzana pamwe neZimbabwe, nekuti munhu aiswa iye zvinezvi munhu ane unyanzvi, munhu wavanoziva, munhu ane ruzivo rwakakwana, mafungiro ake maitiro ake anoonekwa kunzi munhu akaswatuka anofambisa nenzira kwayo yenyaya dzezvemari.
Bumbiro remitemo idzva rinenge rine zviga zvarakaisawo mumashandiro ebhanga guru renyika. Tingaona here mutemo uyu uchizovabvumidza kushandawo vakasununguka?
Mutemo uripo wenyika yeZimbabwe mukuru saetinoti constitution yeZimbabwe hunde inotaura nekushanda kwereserve bank reZimbabwe. Hapana chitinoona chakaipa chiri mubumbiro remutemo iwoyo, asi chinokosha ndechekuti vamwe vose makurukota ehurumende, cabinet wemaparamendi nevamwe vose vanodyidzana nereserve bank yeZimbabwe vape vamangudya mukana vekuti vatungamirire vachiisa zvinhano zvinokodzera kuti nyaya dzedu dzezvemari muZimbabwe dzifambe zvakanaka. Chinonyetsa chikurusa ndechekuti zvikurusa wemapolitics ava ndo vanoguma vaakupindira munyaya dzezvekufambiswa kwemari, zvoita kuti zviro zvisafambe nenzira yakanaka. Saka tinoumba nekudavira kuti vamangudya vachamira pachokwadi.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vari paRunare muHarare.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nhasi zvakumbira vakafanobata chigaro chemiriri weZimbabwe munyika iyi vaGodfrey Magwenzi kuti vataure nehurumende yeSouth Africa neZimbabwe kuti havasi kufara nenyaya yemapepa avo ekushanda munyika iyi anonzi ave kusvika kwamvura yacheka makumbo, uye zvinonziwo kana vachida kupuwa mapepa matsva vanofanira kuti vadzokere kuZimbabwe.
Mashoko aya akataurwa kuvatori venhau nevakafanobata chigaro chemutauriri wedare regurukota remuSouth Africa amai Pumla Williams. Ava vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa mapepa ekushanda muSouth Africa muna 2009 pasi pechirongwa cheDispensation for Zimbabwe Project zvinofanira kudzokera kuZimbabwe. Amai Williams vakati gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeSouth Africa, amai Naledi Panda, vachataura zvizere nezvedanho iri mumazuva mashoma anotevera. Danho reSouth Africa iri rakakonzera kugeda-geda kwemeno kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Vamagwenzi vanoti havasati vawana magwaro ezvinyunyuto zvezvizvarwa zveZimbabwe izvi.
Panofungidzirwa kuti pane zvizvarwa zveMuzimbabwe zvinosvika zviuru mazana matatu zvakambopiwa mapepa ekushanda muSouth Africa. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri muSouth Africa rinonzi Migrant Workers Association of South Africa rinoti richaenda kumatare kuti hurumende yeSouth Africa ijekese kuti ichaita sei nevanhu vanenge vasina mapepa. Asi sangano rezvizvarwa zveZimbabwe rinonzi Zimbabwe Migrants Association rinotiwo riri kuedza kutaurirana nehurumende yeSouth Africa neyeZimbabwe. Tabata mutauriri wesangano iri vaDaniel Muzenda kuti tinzwe zviri kuitika.
Nemusi wemugovera takaita musangano nemamwe mapoka anoona nezvevana vemuZimbabwe. Tanga tine Human Rights Africa neAssociation of African Refugee Authority neZimbabwe Diaspora Association ndivo vakauya kumusangano. Saka tese semasangano takaurirana kuti izvi zvinhu zvinorema, zvinhu zvisingagoni kuti vanhu vadzokere kuHarare vaende vachinopiwa mapemiti avo kuHarare. Saka takabva tawirirana isu kuti tite urongwa hwokuti tinoona Consular General vanova vamagwenzi vari kuJoburg. Saka tabva taenda pazuva ranhasi nemasubmissions edu tikaona vanonzi vanaiswe nemapfumo tikavasiira zvatinoda kuti vazotipira kuna vamagwenzi tozonowana mhinduro nemusi wechitatu.
Zvii zvamuri kuda kuti vaite?
Tiri kuda kuti ivo vakwanise kutisvitsira kuna minista weHome Affairs hukuno kuSouth Africa, kana zvichibvira ataure navakembo mahadhi kuZimbabwe kuti vaite urongwa hwokuti vana vese veZimbabwe vanga vane mapermits vakwanise kuti panosvika November 2014 vawane mapermits avo muno muSouth Africa. Uyezve chimwe chatakatarisa pamusangano uyu yanga iri nyaya yekuti kunyange pemiti ichizoexpire pagore rinotevera, pakangoiswa musi umwe chete wemusi wa30 November 2014 kuti munhu wese pemiti yake nyange yanga yakanyogwa gore rinotevera racho haichakwanisi kunge ichishanda muSouth Africa.
Ko ivo vakuru vehurumende muSouth Africa muri kuedzawo kutaura navo here?
Takaona kuti tivavinge tisati taudza ambassador zvinhu zvinoita sekuti tadarikira rimwe danho, asi kana nechitatu vamagwenzi vasina zvavanenge vakwanisa kutipa zvinotigudza, tinenge tava kutopinda kunotaura isu naminister weHome Affairs muno muSouth Africa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare muSouth Africa. Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tunadzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Svondo rechina rekutongwa kwemhosva iri kupomerwa mumhanyi weSouth Africa Oscar Pistorius ratanga nhasi muvakidzani waPistorius achiti akanzwa kuridza mhere kubva kumunhukadzi zvose nemunhurume mangwanani ezuva Pistorius raanonzi akapfuura ndokuuraya musikana wake River Steenkamp. Umbo hwapiwa namuzvare Annette Stipp wawirirana neumbo hwakapiwa nezvimwe zvapupu zvakati zvakanzwa kuridza mhere kwemunhukadzi kuchibva mumba maPistorius kuma3 dzemangwanani musi wakukadzi 14, 2013. Magweta aPistorius ari kuti vavakidzani vaPistorius izwi ravakanzwa raivera Pistorius achiridza mhere riri pamusorosoro. Pistorius ari kubvuma kuti akapfuura Steenkamp, asi anoti akaita izvi achifunga kuti aipfuura munhu ainge apinda mumba make zviri kunze kwemutemo.
Vakuru vaguru vezveutano vanoti chirwere chine chekuita neEbola chauraya vanhu 50 nevapfumbamwe muGuinea. Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanofungidzirwa kuti vane Ebola vanosvika 76 muGuinea, uye 13 vanonzi vezveutano ava vane chirwere ichi. Chirwere ichi chiri kunyanya munzvimbo dzekumaruva dziri kuChamhembe kwakadziva kumabvazuva kweGuinea.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti nyika yavo pamwe nenyika dzemuEurope dzakabatana mukuomesera Russia zvichitevera zvairi kuita muUkraine. VaObama vataura mashoko aya kuvatori venhau muNetherlands pamberi pemusangano wechimbi chimbi wenyika dzakasimba dzeGroup of Seven kana kuti G7, idzo dzinosanganisira America, Britain, Canada, France, Germany, Italy neJapan. Musangano uyu uchange uchitarisa kutorwa kweCrimea neRussia.
Mm. makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri webazi rezveutano reAIDS and TB Unit anoti Zimbabwe ichacherechedza zuva rechirwere ichi nemusi wechina, kwete nhasi sezviri kuitwa nepasi rose. Pasi rose riri kurangarira zuva iri pasi pedingindira rinonzi Reach the 3 million mukuedza kurwisa chirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization muzvinyorwa zvaro zvaburitswa nhasi rati chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika 1.3 million pasi rose uye chikabata vanhu vanosvika 8.6 million. Vazhinji vakabatwa nechirwere ichi vanonzi vange vachibva kunzvimbo dzisina kubudirira. Mutungamiri webazi reAIDS and TB program, bazi rezveutano, Dr. Owen Mugurungi, vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanofanira kuenda kunovhenekwa kuzvipatara kuti vapiwe mushonga kana vachinge vafungidzira kuti vane chirwere ichi. Dr. Mugurungi vanotiwo mishonga yekurapa chirwere ichi inowanikwa pachena uye veruzhinji havafaniri kutyisidzirwa nevavo vanotaura kuti kana munhu abatwa neTB anenge atova neutachiona weHIV AIDS sezvo mune dzimwe nzvimbo zvisirizvo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Mugurungi.
Muno muZimbabwe tine chirongwa chekuti musi wechina tigorangarira zuva iri tiri kuchitungwiza muguta rechitungwiza. Ndokwatichaunganidza vanhu vese torangarirawo nezvechirwere cheruvindi kana kuti TB. Sezvo munoziva kuti TB chirwere chinokwanisa kudzivirirwa, chirwere chekuti chinokwanisa kurapika. Saka tinenge tichikurudzira zvakanyanya kuti munhu wega wega ane masymptoms kana kuti anonzwa mwiri yake isiri kuita zvakanaka, achikosora kwenguva inopfuura masvondo matatu, aende anoongororwa kuona kuti haana TB here. Kana akawanikwa ane TB, kunyangwe ari HIV positive, TB yaanenge anayo inorapika. Saka tinodai kuti vanhu vane TB varapwe, vapone, kuti upenyu hwavo hugoupenyu hwakanaka.
Mataura imi kuti pane zvinogona kuratidza pamunhu kuti chirwere ichochi cheruvindi kana kuti TB chingangove chiri pane munhu, munhu angatarisire chii chaizvo?
Unofanira kunge uri munhu uya ane chikosoro kana gosoro rapfuura iro masvondo matatu. Kosora uku kunoramba kuripo kunyangwe zvazvo waenda kukirinika kana kuti uchimwa mushonga wechikosoro. Uyezve munhu anokwanisa kunge ari munhu akambogara neuye ane TB. Uyezve kubatana nekukosora uku munhu anenge achinzwa kunge kudikitira kwakanyanya usiku nekupera mwiri.
Pane zvirongwa zviri kuitwa nehurumende here zvekuti vanhu vawanikwe vachinoongororwa chirwere ichi cheruvindi, uyezve kana zviriko vanhu vanogona kuenda kupi kuti vawane rubatsiro?
Isu tinoti vanhu ngavaende makiriniki kana kuzvipatara zviri padhuze navo, nokuti kubvira makore awanda kunyange sati ave independent kwaive nezvirongwa zvekudzivirira nekurapwa kweTB. Izvi zvinoizvo zvataramba richingoita izvozvo zvekuti vanhu vadzidziswe vazive kuti TB iriko, TB inorapika. Panyaya dzeutano ndozvandataura, panyaya dzimwe dzedzekuti vanhu vanenge vachinzi vagarewo mudzimba dzakachena, vanhu munofanira kutsvaira, movhura mawindo, move neyatinoti adequate ventilation. Hatifaniri kungokosora pira tikwanise kuti munhu anenge ane inovigwa kuseri kwegonhi kana kwemba ayo aende anooneka orapwa. Dambudziko ratakaita nderekuti mazuva apfuura vanhu vanga vaakufunga kuti ukanzi une TB une HIV. Handizvo, hazvirevi kuti munhu wese ane TB ane HIV, asi tinoziva kuti kune vaya TB inotove ndiyo yatoti number one opportunistic infection, zvichireva kuti vanhu vese vari HIV positive vanotarirwa ivo kudo upenyu hwavo vanokwanisa kuzoita TB. Saka tichikurudzira chaizvo kuti munhu wega wega ari HIV positive dai aikwanisa gore rega rega aenda achinotorwa makararwa otariswa ono kuti haana TB.
Avo vanga vari mukuru weAIDS and TB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chacho chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheTB.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com Mwenda pakanzi Live Talk, mufona international access code yenyu, mufona namba zinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa Live Talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Kusawirirana kuri kuramba kuchienderera mberi mu MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai zvitevera kumbomiswa kwaitwa musangano wekanzuro yeprovinsi yemuchitungwiza wanga wakarongwa kuitirwa pamuzinda webato iri paHarvest House nasi. Mutorerwe nao Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Musangano weprovinsi yechitungwiza webato iri wanga wachida kuitirwa pamuzinda webato iri unonzi watadza kubudirira nhasi zvichinzi wanga washevedzwa zvisiri pamutemo. Vane ruzivo nezviri kuitika muMDCT vanoti musangano uyu wanga washevedzerwa kuti pazobviswa pachigaro sachigaro weMDCT muprovinsi yechitungwiza vaAlexio Musundire, asi ukanzi wanga usiri pamutemo. Vamusundire vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wanga usiri pamutemo ndosaka watadza kuenderera mberi. Imwe nengo yeprovinsi yechitungwiza muMDCT uye vari muboka remadzimai vati vanonzi Amai Manyela vati pane zvaitika zvavasina kunyatsodedemura zvakonzera kuti musangano uyu upfuudzirwe mberi kusvika musi wechishanu svondo rino. Vamwe vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu avo vasina kuda kudomwa nemazita uye varamba kutaura pamhepo vati vamusundire vaudza vanhu vanga vauya kumusangano uyu kuti makomiti ese anosanganisira komiti yepamusoro muprovinsi mavo, komiti yevechidiki pamwe neyemadzimai dzanga dzaparadzwa. Asi vamusundire vati idzi ipfungwa dzanga dzichibudawo muvanhu asi harisiriro danho ratorwa nebato ravo sezvo musangano wavo usina kubudirira. Vamwewo vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vati musangano wanhasi wanga washevedzwa zvisiri pamutemo nemunyori muprovinsi yechitungwiza mubato iri vaparire nyatwa chari avo vanonzi vari kutsigira vatsvangirai pagakava riri muMDCT pari zvino. Vachari vati musangano wanhasi wabudirira kunyange hazvo vamusundire vachiti hapana musangano waitwa. Vamwewo vane ruzivo nezvaitika paHarvest House vanoti musangano wanhasi wakanzurwa nemurongi wemisangano mubato iri vaNelson Chamisa avo vari kutsigirawo vatsvangirai. Vachamisa vanonzi vati musangano uyu wanga usiri pamutemo uye musangano uchaitwa wacho uchazotungamirirwa nebazi ravo sezvo pane kusawirirana panyaya dzanga dzichida kuzewa. Zvinonziwo musangano uyu wakanzurwa nepamusana pekuti vatsvangirai vanga vachityira kuti pangangoita mhirizhonga pamberi pemusangano wavakatarisirwa kuita mangwana nevamiriri venyika dzekunze. Kusamira zvakanaka kwezvinhu muMDCT kunouyawo apo sachigaro webato iri kumanikaland vaJulius Magarangoma, mutauriri webato muprovinsi imwe cheteyo vapishai Muchauraya, pamwe nasachigaro weMDCT kumatebeleland north vasengezo Chavangu vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekutsigira mashoko emutevedzeri wemubato wehomwe mubato iri vaElton Mangoma avo vakanyorera vatsvangirai tsamba vachivakurudzira kuti vabve pachigaro chavo. Zvinonzi pane urongwa hwekudzinga masachigaro emaprovhinsi ese asiri kutsigira vatsvangirai kongresi itsva iri kudiwa navamangoma nevamwe vavo vari kuvatsigira isati yaitwa. Hatina kukwanisa kutaura navachamisa pamwe navatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani yehurumende yeNational Social Security Authority kana kuti NASA, nhasi yaudza paramende kuti iri kushushikana zvikuru nekusavhurwa kwechipatara chepamusorosoro cheEkusileni Bendigo Center chakavakwa nekambani iyi kuBulawayo, uye yakatonyorera kuhurumende ichida rubatsiro rwokuti chipatara ichi chivhurwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbowo pamberi pekomiti inoona nezvevashandi maererano nechipatara ichi, mukuru wenasa vaJames Matiza vati vaida kunge vachishandisa chipatara ichi veZimbabwe Healthcare Trust vari kushaya mari yekushandisa chipatara kwemakore gumi apfuura, uye vave kuda kuti hurumende ipindire munyaya iyi. Vati chipatara ichi chakavakwa nemari yevanhu uye chingada ichave kushanda chichibatsira veruzhinji.
And when NASA realized that this thing was getting nowhere, And having tried for the past 13 years to have this project to work, NASA decided to hand over this project to the parent ministry. So a comprehensive write-up was made and submitted to the Minister of Public Service, Labor and Social Welfare, indicating that we as NASA have tried, working with Dr. Dube, to have this hospital open, but to no avail. May the ministry intervene so that this project becomes gives NASA a return.
Chipatara ichi chakavakwa zvichitevera chikumbiro chevaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Ngomo, uye chakambovhurwa muna 2004 asi chikavharwa nebazi rezveutano iro rakati chainge chine michina mitsaru. Kubvira ipapo, veZimbabwe Healthcare Trust vachitungamirirwa navaDoubt Dube vange vari kutadza kutenga michina mitsva yekushandisa chipatara ichi. Vati gore rapfuura vaDube nevamwe vavo vakavazivisa kuti vainge vawana mari yekutenga michina kubva kuSouth Africa, uye vakakumbira mamiriyoni matanhatu dora semari yechikwereti yekuti vachivhura chipatara ichi. Vamatiza vati kunyange hazvo vakapa veZimbabwe Healthcare Trust chikwereti ichi, havasati vatenga michina yavaiti vakawana kuSouth Africa. Vati ndosaka vakumbira bazi rezvashandi kuti richipindira panyaya iyi, nekuti ivo vari kutadza kuwirana neZimbabwe Healthcare Trust. Vati kusafamba zvakanaka kunyaya yechipatara cheEkusileni kwakaita kuti kambani yavo imbosiyana nenyaya dzekuvaka zvipatara, vachiti dai chipatara ichi chainge chavhurwa sezvainge zvakatarisirwa vangadai vakatovaka zvimwe zvipatara munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
We wanted to do more because of Ekuseleni Medical Center. We stopped for the past 13 years or so. We have not ventured into any new health-related institution because that has proved to be a bad example within our investment portfolio. We still believe that the Bulawayo community deserve the service from that hospital. This is why we are not walking away from that hospital.
Vati kunyange veZimbabwe Healthcare Trust vakatadza zvachose kuvhura chipatara ichi, vachatsvaga mamwe makambani ekushanda nawo kuti chipatara ichi vhurwe. Vati pavakavaka chipatara ichi vaifunga kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka, sezvo vakaita apo vakavaka chipatara chechitungwiza Southmed vachishanda nemamwe makambani. Hatina kukwanisa kutaura neZimbabwe Healthcare Trust kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi. Zvichakadai vamatiza vazivisa kuti kambani yavo haikweretesi mari kuvanhuwo zvavo, asi kuti inokweretesa mari kumabhanga nemakambani kana ichinge yaona zvakakodzera. Vati vopa mari dzavanopa kumabhanga, vanopiwa zvibatiso izvo vanotengesa kana mabhanga aya akatadza kudzora mari iyi. Vatiwo kana makambani vanokweretesa mari, vanotowana chavanobata. Vakapasa mienzaniso kambani yeRainbow, iyo vati vakakweretesa mamiriyoni 10 emadhora, vakanzi vabate magwaro ehotera yekambani iyi kuvulawayo sechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzedu dzemitambo, regai timbotarise nezvenhabvu pasi rose. Totanga nekutarisa mitambo yeEnglish Premier Soccer League. Aston Villa 1, Stoke City 4, Tottenham Hotspur 3, Southampton 2, Cardiff 3, Liverpool 6, Chelsea 6, Arsenal 0, Everton 3, Swansea City 2, Hull City 2, West Bromwich Albion 0, Manchester City 5, Fulham 0, Newcastle United 1, Crystal Palace 0, Norwich City 2, Sunderland 0, West Ham United 0, Manchester United 2.
Mumitambo yeCAF Champions League, ES Setif yeku Algeria 1, Cotton Sport yeku Cameroon 0, Oroya yeku Guinea 0, CS Faxien yeku Tunisia 1, AS Vita yeku DRC 3, Kaizer Chiefs yeku South Africa 0, AC Leopards yeku Congo 1, Al Hilal yeku Sudan 1, Sewe Sport yeku Ivory Coast 2, TP Mazembe yeku DRC 1, AS Bamako yeku Mali 1, Esperance ku Tunisia 1, Nkana yeku Zambia 0, Zamalek yeku Egypt 0, Ali Benghazi yeku Libya 1, Al Ahly yeku Egypt 0.
Mitambo ye CAF Confederation Cup, CS Constantinos 1, ASEC Mimosa 0, Ismail 0, Atletico Petros 0, Medima 2, Zesco 0, Warriors Wolves 0, CA Bezatin 0, ES Sahel 1, Supersport ikaita 0, Haumain yeku Zimbabwe 2, Bayosa United yeku Nigeria ikaita 1.
Tava tashuka kumagumo chirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu Toksia Emina, Sandra Nyaira na Chris Kandemiri.